Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Are you going to support Mukomana muZimbabwe? Are you going to support Mujaha?
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoson Chamisa vanosangana nevatsigiri vavo muSouth Africa vachivakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kuuya. Bato riri kutonga reZANU PF rinoparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuuya. Mutungamiri waro vaemarson Munangagwa vachikurudzira runyararo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chemawarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU PF raparura nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro. Mutungamiri waro vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachiti ZANU PF ndiyo chete bato rinogona kuchengetedza rusununguko rweZimbabwe. Vachitaura pamhembereroro dzaitirwa pachikoro chemutema kuChipinge, vaMunangagwa vati wese munhu akarwira rusununguko rwenyika anofanira kupiwa ruremekedzo rwegamba, vachiti rusununguko rwavekufarirwa iye zvino rwekuvhota vanhu vakasununguka rwakaunzwa nekuda kwebato reZANU PF.
Are you going to support Mujaha? Now in Dingano to Murombe, Gangile Murombe, Ochilare Murombe, Ukene Kachaya, Opinder of Komana.
Kwanga kusingadaidzwa anonzwa nhasi apo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasangana nemazana evatsigiri vavo muSouth Africa vakavakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kugore rino. Vachitaura pamusangano waitirwa munhandare yechikoro cheJimston South Primary muJohannesburg, vaChamisa vati zvakakosha kuti avo vari kunze vavewo nendima yavanobata pakuunza shanduko muZimbabwe, vachitiwo ivowo vaunza shoko rekuti shanduko iitike.
Gadzirirai kuuya kuzovhota! Muri kuuya kuzovhota here? Muri kuuya kuzovhota here? Makazvizwa here kumba uko? Dhora rapanduka! Riri kudonha musi wega wega RTGS!
VaChamisa vatiwo bato ravo richaparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro masvondo mashoma anotevera. Vatiwo pavari kutaura kudai, vamwe vanorwira shanduko munyika vari mumajeri vachinyaradzwa nehurumende.
We want to create a democracy that functions. As we speak, our colleagues vakajob scala varangari fume, they are in prison without any bail, without fair trial. Zvinokurakidza nyika ine chirwere chokufundusirana. Ndinoziva vamwe vacho varimo munyika, Jonathan Moyo ari kuKenya, Kasukwera ari muno muSouth Africa, because nyika haina kumira zvakanaka. We want all Zimbabweans to come back home and build our country together.
Vati zvinhu zvaparara munyika zvawandisa, asi ivo vakapinda panyanga vachazvigadzirisa uyezve kuti vese vari kushanda kunze kwenyika vadzoke kumusha vachiwana mabasa. Vachamisa vatendawo hurumende yeSouth Africa nekuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe kwairi kuita. Mumwe apinda musangano uyu vaPeter Tivenga vanovesa chigaro weboka revechidiki mubato reCitizens Coalition for Change muSouth Africa makare vanoti ivo sevechidiki vari kuda kudzokera kumusha kunogadzirisa zvinhu.
Isusu sevayouth tiroda kudzokera kumba kunogadzirisa zvinhu. Takauya muno check tv ku 2008 vamwe vakaita test. Tichiti tichagara muSouth Africa for 2 years only or less than 2 years zvichanaka kumusha. But ivono tatochemberera muSouth Africa.
Mumwe apinda zvakare musangano uyu vamunyaradzimidzi vanotiwo vafadzwa zvikuru nekuenda kwavachamisa kunosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti vazhinji vevanhu vari munyika iyi ndeavo vakanga vakabata bato rinopikisa vachiri kumusha.
Vazhinji vacho vakauya kunoku ndo vanhu vanga vari vazhinji vanga vakabata musangano kumusha zvakasimba, vakabata opposition zvakasimba. Saka vazhinji vacho vakauya kuno kuSouth Africa. Saka president vari kuuya kuzotaura nesu nekutikurudzira kuti tiende kumusha tinovhota kunyangwe zvazvo mazita edu amwe akadisapia mumavhota soro.
Muzvare Shala Mubayiwa avaendawo kunonzwa zvanga zvakapakatwa nemutungamiri webato ravo vanotiwo vanoda shanduko muZimbabwe uye shanduko iyi ichaunzwa navachamisa.
Tinoda change nekuti tiri kutambudzika muZimbabwe nekuda kwehutongi hwagara huripo kare. Hutongi hwagara huripo pare hunodzvanyirira vashandi kuti vaexpresse zvinovanetsa mumabasa like mari dzavanotambiriswa. If vakaenda mustreet kunoita mademonstrations kana kuti kunoratidzira vanosungwa. Saka tinoda change nekuti zvese zvichachinja, upenyu hwevanhu huchachinja, dzidzo ichavako yakanaka.
Musangano uyu wauya panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zviri kushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichinzi zvibude muSouth Africa. Vazhinji vevana veZimbabwe vari munyika iyi havana kuwana mukana wekunonyoresa kuvhota kumusha, vamwe vavo vachiti dai hurumende yeZimbabwe yakaita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari munyika dzavagere. Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kupinda mune umwe musangano ikoko kuSouth Africa, uko vanotarisirwa kuti vachataura kuti hurumende yavo ichashanda sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano reSickle Cell Anemia Trust Zimbabwe nhasi racherechedza zuva reSickle Cell Day rakacherechedzwa pasi rose richipa mukana kune vane dambudziko reropa shoma wekuti vavhenekwe pachena navana chiremba. Chiitiko ichi chaitirwa muBelgravia muHarare. Zuva iri rakacherechedzwa pasi rose musi wa19 mwedzi uno, asi sangano iri razoita mhemberero dzaro dzekucherechedza zuva iri nhasi kuitira kupa mukana vose vanenge vachida kubatsirwa. Tabata vakavamba sangano iri uye vari mukuru waro muzvare Molin Chima kuti tinzwe kuti urongwa hwavo uhu hwafamba sei.
June 19 asi nekuda kwekuti yanga iMonday takangoti gai tizoita iSaturday saita nhasi June 24 pakaita free school screening, free doctors consultations and free counseling services for the sickle cell patients nemuridhamu.
Vazhinji vangada kuziva kuti chirwere ichi chakaita sei.
Sickle cell anemia chirwere chekudzarwa nacho, chirwere chekuti unenge wakawana sister genes and sickle cell. One is kids of Namai, one is kids of Nababa. Shinenge zvava kureva kuti pane tipa yatino chine chiringu mutation kuremara kunoitika muhemoglobin hemoglobin zvaitika izvozvo muviri wako unotanga kugadzira red blood cells ane akaita kunge sickle akaita kunge dhanai asima red blood cells chaivo atinoziva akaita round akafanana nedisk shape saka kana Rewane siku saura gadzira risikud manji. Arisikud aya. Haana akwamse kufira mamazuwa kawanda achita basarnobilo mbeis. Kutuwa kura oxygen, nechikafu, wa body part. Kutu irisikud kati banana, nengi raku ikabuza ili pashoma pashoma. Uye nekutu arisikud kudaro, ano guwana kune stika. Ovara blood vessel. Ropa rochireka kushika kune mamwe body parts izvi zvinokonzeresa kuwadziwa pakanyanyisa
saka muchidimu tingati chirwere chinobata ropa
hongu chirwere chinokonzeresa kuti ropa rishomeke mumuviri nekuda kuti mare blood cells anenge achitarama kwemazuva anokwana kuita 10 kusvika up to 20 asi ayaya anenge ari normal mumiri yevanhu unogara kwe 3 months above 120 days
vanga vari mukuru uye vakavamba sangano resickle cell anemia trust zimbabwe muzvare Molin Chima vari parunhare muHarare nestudio 7 Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vapinda musarudzo nhasi idzo mutungamiri wenyika iyi vaJulius Maada Bio vari kutsvaga kusarudzwa kepiri mukati mekuparara kwehupfumi hwakakonzera kukuratidzira kwakaipa kwakaitika gore rapera. Sierra Leone imwe nyika ine hurombo hwakanyanyisa pasi rose yakaparadzwa nehondo yekupandukirana mumakore a1991 kusvika 2002 uye denda reEbola rakazouyawo mushure memakore gumi. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vapika kuti vacharanga zvakaomarara vapanduki vechikwata chemauto anorwira mari cheWagner zvichitevera kupika kwemukuru wechikwata ichi kuti achabvisa pachigaro utungamiri wemauto eMoscow. Yevgeny Prigozhin ane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa kana kuti 62 akaburitsa mashoko kubva nechishano kupinda nhasi mugovera achiti iye nechikwata chake vapinda muguta riri kuchamhembe kweRussia reRostov on Don nekutora nzvimbo dzemauto dziri muguta iri. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelas Musanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai tambudzai shoko vanogara ivo kumapurazi ari kumucheto kweguta reHarare. Vanoti ivo zvina zvina kumira zvakanaka panyaya yemitengo iri kuwanikwa iyo ichishandiswa muzvitoro uye vari kuti zvakare basa ravo rekutengesa mumigwagwa harisi kufamba zvakanaka.
Kunokuti nyanotanga tasabva nhau yemari yemari yemunozimbabwe tokumbira kana kuvakuru venyika kana kunyone kuti zvemari kuti dai bond rambo kwa pangoshanda yesi rakazvimirira ndoda kuti yesi racho dollar rapa 5000 kuti mukienda zvino ari kumbokwana zvekuti zvikubva zvapiro kuti maprice sokuti kuti hatuzoshaya kuti wodii panye mari mari chiri kudhura inini chero kwada kuya kombi cheche unotisa kuti naita sekuti prezi wakwira nhasi achio chokwira nemangwana saka panhau yemari apa dai paitirwo serious vanhu vagarawo mukabhineti mavo vataurirana vaonoti bhondi vamborichiburuka vambotiwo us cause ari kutotenga zvachose muzimbabwe kutoti udye unenge watokakasira zvakasimba ende uye makampani ari kuita advantage noda kweizvozvo mukada kuchiasa kunoshanda muna wangu ini pafamu vanhu vari kusirwa 200,000 iyoyo ichizonoburiswa inenge iri mukati ichizonoburiswa sekucash inenge $20 year munhu achishanda apa kutiza mapotatos kunorwadza everyday mna kutiza mapotatos achanisa 20 years emonth zvinhu zvakaoma tete zvekuti tingagamuchirise zvekuti vanhu vari kumusoro kude veinzwawo kufamba wachiono zviri mumapurazita kunoko kwanisedi kwandiri ndiri kubika nechipurazi ndikabva mutaro mandosvika pachipurazi haa vanhu vari kutambura vari kuona nyunzi nhamo cause vari kutonzi anenge achiora sehende akuora mari yakawanda anenge atonzi auya kushanda pari pakampani panobhata
saka semadzimai chii zvimwe zvamuri kuita ikoko kwamuri
inangu nini ndakazvinirangu ndirikwanisa kungotengesawo madomasi uko ndikaonawo kana $30 nendombare ndodhowo madomasi bati vamwe madzimai chete kuti vazviviririre chezvizvo vakutadza ende ndakada kuziva kuti dzimba dzatoparara munoziva chimunhu chechitambi chawanda munhu angoita zvese zvese zvangoti aone kuti mhuri yacho wane kudya ende vanhu vari kurambana mudzimba ndoda kwekuti mumwe munhu mukadzi wati nandigagare nemurumasinge ndekubasa murume akuti nini zviri kundikunda kuti ndirambe ndine mukadzi nemhuri zviri kundirenyera ndii vanhu vari kuramba nini chipambi chiri kuwanda chingaise ukasvika unonzi sepofoto unonzwa tisi kuti akumana ndomararamiro ari kuita vanhu munomo vana kuchikoro vari kudzingwa avakuenda kuchikoro kwacho vakusherwa mafidzi ndokuti mari dzaberekwa hazikukwana utoita kuti madzimai vava vachiendesa parisi kumuupenyu wako kuzoendesa muchirwere noda kumbotendiwate kuraramisa mhuri saka zvo zvakatooma zvakaoma dai vakuru venyika vapindi vavo nevamwewo madzimai vamwe veduwo vekuruweko vari kumusoro kwevanhuwosizi noda kwokuti muzimbabwe zvinhu zvakaoma plazi uye imwe nyaya iri kunoka vakadzi tikudzinyirwa nyanya kukanda kunochera mvura zvezvetete matetemen uri kunzi urevatorip ukataura kuti anini handina kwasedera ndiro aukuchera mvura panapa ndimuchiga mavhoti rababa zvinhu zvekuti rwadza teteshiya titozitaurira kuti
zviri kuitika kupi izvi
kuitwa sepefoto
saka unenge uri kufanira kunzi unge unzi uri webato ripi
vakatirwa matepu malaini mino anzi baba ari kuti voterai nini vanhu vakatopiwa kunzi kogasi mana chitera munomo kangodyiwa chete vanhu vese tiri mukubva munomo kumubato redu rikasauyeri ndiyo pariamendi kuvako ndo area yacho iyoyo
vanhuwo zvavo here vanenge vachityisidzira vamwe
vanhu machiamen avanoti machiamen makansela kuti madomasi acho kuti uchengese nemadzidhasi ari pa1000 bhoni mangwana apa 2000 saka kurwadza toti teitawanawo mabasa tashanda makambani atiwanisawo mabasa pamadomasi apa unongona kuona kana kuti standard erichiita $40 iwo vachizodzokera kumba reti inenge yakwira kuti achizodzoka kunyanya 40 vanenge vahodhara nayo achakwanisi kudzoka mari ini zvesitachaenderana
saka zvamira zvakadaro munozoita sei manje
unenge wangotiwa ngovarongotiwa ndiungowanziwo ndatengesawo aparto mari kuti isikwasodzoka yese haaparenge pa50 kozi 40 yokuti zvokuzosiwana profit hapana mari reti ndinenge yatikuvadza unenge wakutowanawo kana 35 kana 40 yako yongodzokeri 40 yose zvairi wangotiwo ndite sei ndanenge dazivisa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro naAmai Rudo Chindizwa Moyo vari muSouth Africa tichitaura pamusoro pekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira zvekuZimbabwe nezvizvarwa zvekuSouth Africa munzvimbo yeMarava Stad. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawedzerwa upenyu hwemaZep.
Kumara vashatiko kunotibatsira hozi ndokwatinostoka vanhu vazhinji ndokwavanostoka mavheji mafurutsu micheka ini senhu hangu ndinee ndichita zvekusona ndinee ndichindotenga mucheka wokoko inbulk zvine zviri chipa so kumara vasati ukoko kana kukatovharwa maindia anoshandako uko anoita zvokutengesa hatine tarasikirwa
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti zvizvarwa zvesouth africa zvivharise nzvimbo dzakaita saivoko kumaravastadi
masouth african munomu ari kuti izvoni tiri kumatorera mabhizinesi tiri kumapedzera basa ofuichi munhu unoda kungondoitawo musika hakuna munhu unonzi uya ndikupe mari uite musika unozviitira musika wako kana ukaona paita chanzi yekuita izvozvo unozviita saka ivo vari kukundikana kuita izvozvo just because unenge angoda kundorenda hauiti mahara unorenda uchibhadhara umwe munhu and unozobhadhara maybe musouth african futi kuti uone kutengesa zvaune uchida kutengesa saka ivo ndozviri kuvarwadza kuti why makawanda umomo ivo vane vakangogara udzimba dzavo une nhamo ndo unoziva zvokuita
chinonzwawo zvakare kuti zvizvarwa zvesouth africa zviri kunyunyuta kuti imi vabva kure muri kuparadza mhosva zvakanyanya zvakamirawo sei imi mune zvamuri kuonawo here zviri kuitwa nevana vezimbabwe
kuba kuno kwatogara kunoko ndivo kungodai ndivo pese unotonyara nekuti ukanzwa kuti kwapapa pane munhu wabatwa pachiba unodai muzimbabweni utaura shona muzimbabweni muzimbabweni saka zvimwe zvinhu tofanira kuti zvidzore tizive chatakafambira kufambira chimwe sadrivha ambulance unofambira murwere takafambira kuzotsvaga mari evanhu taingotsvaga mari chete tisiye zvimwe zvakawanda wanda uyezve kubatana vanhu vokumusha tibatane nekuudzana mumawhatsapp kwete kuzoudzana nhema kuti ukanzwa kuti kwai kwaita road block kukanzi kune chikwata chiri kufamba chichirova vanhu wototikangawo kuudzawo vamwe kuti redu wei ngwarirai kune vanhu vari kurova vanhu kati kune vanhu vari kutorera vanhu zvinhu zvavo togara takazivisana tigare tiri aware nguva dzose nokuti munoma hamusina kumira zvakanaka
tinoona kuti muri kuti muri kushungurudzwa panguva iyo south africa kana kuti hurumende yesouth africa yakawedzera kushanda kwemagwaro enyu yezimbabwe exemption permit nemimwe mwedzi mitanhatu zvizvarwa zvesouth africa hazvisi kuremekedza here chidanho rakatorwa nehurumende
izvo ndizvo yakatiwedzera six months takava nokumbopombonoka zvishoma asi noti too much nokuti 6 months ishoma manje manje dzine dzatokwana izvo vanotaura kuti kwai hakuna unoshungurudzwa but vazhinji havana kuzvitambira havana kuzvitambira bhosi taingonzwawo mumatesi vanee vachipopota kuti wai zvichibero wai vachivatendera kuti vave vachigara futi dzimwe 6 months asi tinozvitenda nezvavakaita nezvakaita hurumende kuwedzera mwedzi idzodzo tichiogadzirisa tichiona kuti chichatora nzvimbo tinozvitenda hatingashovori tinozvitenda tichimbojoinidza tione kuti chii chichabuda asi vazhinji havasi kuzvitambira uyezve kushungurudzwa ndikongogara wakavhura rimwe ziso rimwe rakavhura rimwe rakavhura nokuti anytime vanokwanisa kungofunga kungoti ngatingomhanyisa vanhu kana mumachechi seizvozvo zvamaona zvaitika kumaravastadi saka zvinhu zvokuti haupombonoki kuti ungapombonoka kuti ini ndine bepa kana kuti uyu haana nokuti izvi is not like mapurisa ne auya ava vaingovawo vanhu vanotozvifambira saka handioni sokuti vanhu ivavo vangasvika vachiti ndida kuona bepa rako nokuti bepa racho havatoriziri kuti chinonzi pasipoti chii havatozvizivi kuti chinonzi pemiti chii chinonzi asilamu chii saka zvine zvichingotyisa
toti zvinhu zvazooma nhasi munokwanisa here kudzokera kumusha mune kwekuenda here kumusha
ndinobva kumasvingo masvingo provinci chiredzi district ndokwandobva pachishugudo musabho kumafunjwa ndokwatobva ukoko ini zvangu kana zvikanetsa zvikarema tikapiswa kunoku aiwa ndakasununguka kuenda kumusha ndinoenda kumusha uye zvokundoita kumusha ndinazvo nokuti ndiri munhu anoita mubati wemaoko ndinosona saka ndinoenda kungondosonawo ndichingosonerawo dhora iroro chinonyanya kurwadza nechokuti kumba hakuna mari sekunoku saka zvine zvichizotiremera sezvo tatajaira kubata mari kunokuka mari yakati haizofanani nekumba asi aiwa kuenda tinoenda kumba tinoenda aiwa tinoenda zvine zvangouya izvozvo tinongoti kuda kwamwari nokuti ivo mwari ndo vanoziva chinangu nokutiwo tigare mudzimba dzedu nokuti yo nguva yareba tichigara kunze kwenyika saka nevanawo vanofara chero vasingazodyi mazimba havajaira kudya kunoku vane vakufarawo kuti vabereki vavapo tinoenda chero zvikaoma tinoenda kumusha
Magwa hurukuru ya taita na amai urudo chindiswa moyo vari parunare mpritoria ku South Africa. Tere zvakaro shondo rinouya apo tisha kupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chenyika chemaWarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika mushure mekuona vavatidzani veZimbabwe vachikwikwidza muAFCON. Mike Mukariati anotitaurira kuti izvi zviri kufamba sei.
Vatsigiri venhabvu ava vari kurwadziwa kuona South Africa, Malawi, Mozambique neZambia chipinda munhandare nekufadza vateveri vadzo nezvidavado munzira yeAFCON 2023. South Africa yakarova Morocco 2-1, Mozambique ikadambura Rwanda 2-0. Zambia yakazvambura Ivory Coast 3-0, Malawi ndokushanya kuEthiopia uko yakanoita mangange 0-0 panguva iyo Zimbabwe yaive yakagara kumba. Gilbert Mushangashike uyo akambotambira maWarriors uyezve akatamba kuSouth Africa nekuChina anoti zvinoshungurudza zvikuru kuona vamwe vachitamba achiwedzera iye kuti Zimbabwe iri kusarira zvikuru muurongwa hwezvikwata hwepasi rese.
Zvinoshungurudza futi kuti izvo tinoona dzimwe nyika dzichitamba isu tisingatambi, but tichazotanga kutamba tinoona kuti tinenge tasara kumashure zvikuru.
Chimwe chiri kunyanyorwadza vatsigiri venhabvu ava ndechekuti hapana chiri kuitwa chiri kuonekera kuti Zimbabwe idzoke kutamba nezvimwe zvikwata mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende mune zveutungamiri wemutambo uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kurwadzikana kuti veSports and Recreation Commission vari kungoti vari kugadzisa zvinhu asi pasina chiri kuoneka tiri kufamba.
Kusaziva pane zvavari kunyatsokugadzisa here kana kuti kungotaurawo nekuti hapana chakanyanya chiri kuona chinoitwa.
Kunze kwekusakwikwidza muAFCON 2023, Zimbabwe yarasikirwa nemamwe makundano akawanda anosanganisira enhabvu yevanhukadzi nevechidiki pamwe nezvikwata eCup Champions League neCup Confederation Cup. Motsigiri weDynamos vakurawo nechiwai vanoti nhabvu yatowira pasi zvakanyanya kubvira apo SRC yakapinda mumutambo uyu ichichi irikugadzirisa zviri kunetsa.
Hapana bhora riri kugadziswa zvivanhu vava kunyanya kutokonewa iko zvino ndeveSRC vari kungoramba vachiti vari kugadzirisana hapana chiri kubuda.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti bhora remunyika muno rafa nekuti vatambi havasina shungu sezvo pasisina chekutambira.
Atova mabhuza kana mapremiership rinoshaya kuti chatambirwe amabhuza nekuti hapana chekutambira.
Zvikaramba zvakadai Zimbabwe inokwanisa zvekare kutadza kukwikwidza makundano e2026 World Cup ayo achange ave nezvikwata zvemuAfrica zvipfumbamwe kubva muzvishanu. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekunge bazi rehurumende reSRC radzinga basa board reZIFA iro raitungamirwa navaFelton Kamambo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Panguva imwe chete iyoyo yakadzingwa Zimbabwe, FIFA yakadzingawo zvekare Kenya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yadzinga utungamiri weFootball Kenya Federation asi yakadzoserwa makundano eFIFA mushure memwedzi mipfumbamwe zvitevera danho rakazotorwa negurugota rezvemitambo rekudzosa pabasa utungamiri hwese hwakanga hwambomiswa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo lezindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Nhlangula 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Are you going to support Mukomana muZimbabwe? Are you going to support Mujaha?
Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhlanje uqhube umhlangano eJamestown ekwele South Africa labasekeli bebandla lakhe abahleli lelo lizwe.
Siyazi amakhampeni abuya, siyazi imfundiso izabuya. Uhlelo lokukhethwa ngokwalo luyeza njengoba nje ilanga seliqanjiwe. Esikukhuthazayo kakhulu ebantwini beZimbabwe, abantu bakobulawayo, ukuthi nxa siyavota sivote ngokuthula, hayi ekuthuleni kule ntuthuko.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota abantu bekhululekile yeZimbabwe Electoral Support Network ZESNI, namhlanje basungule uhlelo lokuhamba beqhuqhuzela ukuthi abamabandla ezombusazwe bakhankase njalo bayevota ngokuthula. Abafundi besikolo seMkhwizi Secondary eseGwanda North eMathabeleland South bakhala ngokuthi bahamba umango omude besiya esikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Nelson Jamisa, lamhlanje uqhube umhlangano eJamestown labasekeli bebandla lakhe abase-South Africa. Wabakhuthaza ukuthi bahambe ngobuningi bayevota ekhethweni lalonyaka. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Are you going to support Mukomana muZimbabwe?
Nakungabizwa ozwayo abasekeli bebandla le-CCC bejabula ngesikhathi umkhokheli wabo uChamisa engena emagumeni esikolo seJamestown South Primary edolobheni leJamestown phandle nje kweJohannesburg. Esekhuluma labasekeli bakhe uChamisa uthe kuqakathekile ukuthi bangakhutheki ukuba yingxenye yokuletha inguquko eZimbabwe.
Ngize lapha ukunikela ukuthi inguquko isifikile eZimbabwe njalo izaba khona lonyaka loba befuna kumbe abafuni.
Uchamisa uthela labo abehluleke ukubhalisa ukuvota kusasekhona abangakwenza ukuphatheka kulolu khetho.
Ngizimisele ukuguqula yonke into engahambi kahle nakho konke okungaliphathi kahle eZimbabwe.
Uqhubeke ethi ngonke osekufile elizweni uza kuvusa nxa engangena esihlalweni, ngoba isiso sakhe ukuthi bonke abasemazweni babuyele ekhaya. Wasebonga iSouth Africa ngokugcina izalwane zeZimbabwe. Lokhu bekungokokuqala ukuthi uChamisa aqhube umhlangano omkhulu kangaka labasekeli bebandla lakhe kwele-South Africa. Le yinto ejabulise abasekeli bebandla lakhe. Ilunga laleli bandla uMnumzana Emmanuel Banda uthe ukuza kumkhokheli wabo sekubaphe intshukuntshu yokuvota ekhethweni oluzayo.
Sijabule kakhulu ukuthi umkhokheli wethu omkhulu owe-TCC uzelana uzosibhuguzela ukubana sihambe siyovota. Ngokokuqala ukuthi aze njalo abantu bajabule kakhulu, loba nje bekuyi-short notice, kodwa hayi, abantu babonisa ukujabula nokuthanda ukuthi babuye bazombona-ke ukuthi isiphathelele.
Omunye wabatsha uNkosazana Remembrance Ndlovu uthi njengabatsha sebekulungele ukuletha inguquko abayifisayo eZimbabwe.
Branch iningi lama-youth arejistile ngisho nje lasemakhaya bebekhona abathungameli athi bethwala abantu kuzindawo nezindawo kumawadi kuzo zonke nje izindawo bahamba i-youth kakhulu futhi ngokuningi bayarejista. So into ekhona manje ngoba vele lokurejista ngoba sekuvaliwe, into esikhona ukuthi sigugudlele abarejistile ukuthi behambe beyovota and beprotect
Unkosazana semukele umpala yena uthi ukhetho lwamhlaka 23 Ncwabakazi lithuba eliqhakatheke kakhulu kuzizalwane zonke zeZimbabwe.
Ngicela siphothele utshintsho, ngicela sikhuthazeni abazali namafamilies emakhaya ukuthi sivote kahle. Because we want change, sifuna ukubuyela ekhaya siyosebenza, khathele ukusukumezeka kuma-foreign countries.
Umgcinihlalo we-CCC kwele South Africa, uMnumzana Thasi Ndlovu, uthi bajabule kakhulu ngenani labantu abaze kulo mhlangano abaphose bafike kubantu abayizinkulungwane ezimbili. Umhlangano lo uza ngesikhathi lapho kusanda ukucwaswa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa, osekusenza iningi lezizalwane zeZimbabwe zifise ukubuyela ekhaya. Kodwa iningi kade lisanga ukubhalisela ukuvota njengoba bengaliphiwanga ithuba lokubhalisa beseSouth Africa lapho abasebenza khona. Abangabhalisanga abebekulo umhlangano bathi bazasebenza gadalala ukuxhasa ababhalisileyo ukuthi bayevota. Kusasa uMnumzana Chaminisa ukhangelo lokuqhuba omunye umhlangano lapha aza kwethula khona ukuthi nxa engangena kuhulumende, uhulumende wakhe uzasebenzisana ngayiphi indlela lezizalwane zeZimbabwe esemazweni. Ministro 7, Johannesburg, South Africa, Nimutuso, Kumalo.
The Voice of America, VOA.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota abantu bekhululekile, iZimbabwe Electoral Support Network, namhlanje basungule uhlelo lokuhamba begqugquzela ukubana abamabandla ezombusazwe bakhankase njalo bayevota ngokuthula ezweni lonke elokishini le-Country Park koBulawayo. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Njengoba uhlelo lokubhalisa ukuncuntisa kukhetho lalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lugqitshwe liviki ngokuhlala okwenze idale ele-nomination court, sokusitsho ukubana amabandla ezombusazwe aseqalisa ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso eZimbabwe Election Support Network besithi akubone kuqakathekile ukuthi basebenze lozulu ukukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ngalesi sikhathi sokukhankasela ukuthola usekelo kungabi lodlame. Umqondisi wale inhlanganiso koBulawayo uMnumzana Ndodana Ndlovu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolo.
Ukuthi kulezinhlelo ezikhona lapha ezokuvota, izinhlelo zama-election lapha esithi thina abantu kumele baphatheke, nxa bephatheka kuzo baphatheke ngokuthula. Siyazi amakhampeni abuya, siyazi imfundiso izabuya, ukukhethwa ngokwalo luyeza njengoba nje ilanga seliqanjiwe. Esikukhuthazayo kakhulu ebantwini beZimbabwe, abantu bakoBulawayo, ukuthi nxa siyavota sivote ngokuthula, ekuthuleni kule ntuthuko.
Isakhamuzi se-Country Park unkosikazi Thambo Dzai Mudimba uyakusekela lokho.
Sibe ukuvota ngokuthula, singalwi, sivotele amalungelo ethu, sivotele iZimbabwe yethu enhle.
Unkosazana Tairo Gurure okhubazekileyo ongene umcimbi walamuhla ukhuthaze abakhubazekileyo ukuba bengaphatheki kudlakela.
Sithi thina abantu abagogekileyo, hambani evota, livote ngokuthula, lizizwe likhululekile mhlaka 23 Agasti.
Unkosazana Sibonile Ngwenya umgcinisihlalo we-Women's Coalition of Zimbabwe ukhuthaze abesifazana ukuba labo bayevota ngobuningi bethule.
Esikugqugquzelayo kakhulu kubomama yithi nxa siyaphatheka endabeni zohlelo lokuvota, asikwenzeni konke esikwenzayo ngokuthula. Sithi umama the peacemaker.
Amabandla ezombusazwe aphatheka kukhetho lalonyaka aseqalile ukukhankasela ukuvotelwa ezweni lonke. Abezanu PF baqalele eChipinge lapho abalomhlangano omkhulu owe-rally okusungula umkhankaso wabo walonyaka. Lisiyatshona ilanga izeki ibingaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abanelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abenelisileyo ukungena. Kodwa umgcinisihlalo wezeki uMnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi ikhomishini yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise. amabandla aphikisayo wonke elizweni kawenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo elezanu PF elifake wonke amabizo ekhansilini njalo selilamalunga ekhansili adlula amachumi amahlanu kungakayiwa kukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abafundi besikolo seMkhwitsi Secondary eSekwanda North eMathabeleland South bakhala ngokuthi bahamba umango omude besiya esikolo ukubafaka engozini yokudlwengula ikakhulu abangamantombazana. Lokhu kuvele lapho kunanzwa usuku lweDay of the African Child ngolwesithathu emkhosini obuqoqo yinhlanganiso yeWorld Vision. Abafundi laba bakhala njalo ngokwehluleka ukuba bangene ebulenjini lapho abesesikolo okudala ukubana basalele emuva. Wawubethi Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kulezikolo zemfundo yaphansi eziyisithupha kwa-2 kulesekondari yodwa nje eMkhwitsi Secondary School okudala ukuthi iningi labafundi lihambe imango engamakhilomitha alitshumilane 14 kilomitha nsuku zonke lesiya esikolo. Ukhansila wabontanga kwa-2 eGwanda North uMemory Dube uthi lokhu kufaka iningi labafundi engozini.
Ward 2 is only secondary school with high school.
Lanxa kulama-primary schools ayisithupha kuward 2 kule secondary eyodwa nje yiMkhwitsi. Namhlanje njengoba sithakazelela usuku lwe-Day of the African Child asikhangeleni kakuhle ukuthi umntwana osemakhaya uthwala nzima kanganani ukufinyelela ezemfundo. Uhanjwa umango omude lapha.
Uphinde wathi lanxa uhulumende nikeze isikolo sabo ama-laptop udubo lukhona ngolokuswelakala kwamagagasi okungena ebulenjini.
Nanxa silayo imitshina njalo sithakazelela ukuyisebenzisa ukuswelakala kwamagagasi ukuze singene ebulenjini kusukisela emuva. Emhlabeni yonke jikelele zesuku abantu sebexhumana ngamafoni lama-laptop kodwa umntwana wemakhaya isemva elwisana nokulingana lusedolobheni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe HODAS unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi abafundi abangamantombazana basengozini enkulu kakhulu ngenxa yemango abayihamba besiya esikolo.
Khona abantwana abangamankazana umuntu wakhona esuka ekuseni abazali bengakavuki aphinde abuye sokusebusuku abazali bengabonanga athole abazali sebelele. Kuyo le mango le abayihambayo emide bathola sebehlanganele lokuhlukunyezwa kokucansi abanye babo bayathaywa nangabantu abathandana nabo.
Unkosikazi Thando Mawuba olilunga lenhlanganiso ye-Educators Union of Zimbabwe uthi iningi labafundi bemaphandleni kaliphumelele ezifundweni ngenxa yemango emide abayihamba mihla ngemihla.
Fike bevele bediniwe ezikolweni kukanti njalo baze belobuthongo ngoba babe kumele bavuke ekuseni kakhulu ukuze banelise ukuhamba imimango le. Sebediniwe benjalo isikhathi esiningi babe bengadlanga belambile sokungenzakala ukuthi babe belele kusenzi nesikhathi zezifundo.
Umnumzana Agent Moyi isiphathamandla senhlanganiso babalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi izikolo ziyazilela kulesi sabelo.
Imango emide ehanjelwa ngabantwana besiya esikolo iya affecta i-right of education. Izikolo zethu zemathebeleni south eziningi zakhona zikhathana kathana ukuthi abantwana bavuke abanye ngama-4 ukuze befika esikolo njalo nxa betshayisa esikolo bafika emakhaya ebusuku.
Abogatsha lwezemfundo bathi ukwakhiwa kwezikolo ezintsha elizweni kuqhubekela phambili. Abenhlanganiso World Vision abagoqela umkhosi bathi uhlelo lwabo lwe-Profuturo abelincedisa abafundi lababalisi ukuthi bafunde besebenzisa umakhalekhukhwini selithuthukise ezemfundo emaphandleni. Bathi bazaqhubekela phambili bencedisana lezikolo zemaphandleni ukuze abafundi abasemakhaya bathole amathuba alingana lawo abosowabo abasemadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemkwitsi emathetsheni ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokuthi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo ezabesifazana lilo Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni AARTUZ. Sicubungula isimo somnotho welizwe lokuthi siphatha njani abesifazana kanye lababalisi abesifazana.
Kwenzeka kwezinto ezitolo kusihlukumezeka kakhulu njengamatisha, ngoba akusela ngitsho imali ethi ayikwani ngitsho yini. Ungangena esitolo uthi uyathenga, uphuma ungathwalanga noma lutho. Inyanga le sehlulekile sibili ukuthi sifinyelele ukuthi sithenge ama-baked goods nje okumfunakalayo nyanga zonke endlini. Sehlulekile ngoba vele imali yangikhona esiyitholile lo nyaka inyanga le incane, and nxa sikhangela lokhe izinto zikhuphuka langa ngelanga, asazi ukuthi lapho kuyaphela inyanga sizobe siyini. So njengababalisi lathi kusibambile kakhulu, and kusibe ukuthi vela sakwanisa ukuthi siphile, ngoba vela kula imali yethu ayikwani noma yini nje. Kulomunye wethu wababalisi ogcine esezibulala ngemva kusuka ebhenki ngoba ethola ukuthi imali yakhe ayisenesi. So lapha okumnyama lapha yikutshengisela njalo futhi sikhala omunye ileyo ngoba engasakwanisi ngenxa yomumo osuselizweni lokuthi asenelisi noma ukuthi senzeni, ngoba imalisi ukuthi ikwane noma yini umkholo wethu ulokhe uphansi.
Kodwa imizamo yonke eliyenzayo iyanceda yini? Kukaninga likhonona kuhulumende kukodwa lokhe lingaholi imali yenu ngemali yakwamanye amazwe. Ubone ngani kuyaphetha ngani?
Ngibone ngani ukube lokho sikhuluma siba ngumsindo, sabe sinethemba lokuthi uhulumende la angasizwa izikhalazo zethu zokuswela imali lokho esikwenzayo, ngoba hayi khathesi sokunzima sisebangeni lokuthi akusela ozatshela omunye ukuhlala phansi. Umuntu uzagcina yedwa ehlala phansi ngoba akuncedi. Into ke zikhwelile i-RTGS yethu ayikwani lutho. Into zonke ezindaweni sezifakwe ngiya kwamanye amazwe esingayitholiyo thina ngobuningi. So sokunzima, vele kunzima. Kube lokhu esibanga umsindo, so yikuthi uhulumende asizwe kodwa asazi ukuthi kuzophetha ngani. Ekugcineni abantu sibazagcina sebehlala phansi bengasayi emsebenzini ngoba vele akusayenzi lokho.
Isimo somnotho welizwe siphethe njani kathesi abesifazana? Sesikhangela ababalisi, lamantombazana, labanye
abesifazane lamankazana abambeka kakhulu ngendlela umnotho osuyiwo wona ukuthi bahlanganise, ngoba vele akusayenzi. Bayabambeka kakhulu, bafanana nje nomuntu wonke nje kuleli lizwe. Angiboni ukuthi kusakhethile ukuthi ngumuntu wesifazane kumbe ngumuntu wesilisa. Sibabambekile. Kudala sasikwazi ukuthi kungaba into zokuthi akusahlangani, kwakuvele kukhala abantu bangobaba abanye begcine bezibulala. Kodwa khathesi isimo sikambalisi Long wesifazane ozibulalileyo ngoba engasakwanisi ukuthi aphile, yikho kutshengisayo ukuthi abantu besifazane labo sokubathinta ngendlela ezinzima kakhulu. Umntwana wenkazana sikhulumi, ama-challenges alawo maningi. So nxa umnumo wenotho la usibanje kuba nzima kakhulu. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Eli ulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu baphawula phezu kokuba amaqembu aphuma esikoleni eHarare asezasebenzisa inkundla ezikwamanye amadolobho ekuphendukeni kwemidlalo yesigaba sikaCastle Premier Soccer League. yinyanga kaNtulikazi. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Odlalela iqembu layo lendazi leqembu leDynamo Simon Denkswanda uthi kuyamangalisa ukuze ukuba isigodlo selizwe yasila nkundla engadlalela amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League.
Yazi nje ubuhlungu ukukhuluma ngamaground uthi iDynamo sisuke eHarare ukuthiwa iHarare Capital City la ground uthi ama teams adlalele. Bonani into lena asiphumele upolitics sikhangelele abantu abancane. Ngoba singabantu lokho esikhangelele into yepolitics yabulala abafana sebezivengela kuma drugs. Ngoba lesi team leDynamo sifuze ibuye kobulawayo izidlala kobulawayo ngokuthanda uthi siyefuna ukuvakatshela ama-supporters akobulawayo mbayo kuyo. Nothi uthi team leDynamo sifuna ama-stadium uthi sokuvi idinge indawo yokudlala iDynamo. Hayi mina ngibonani i-challenge yakhona lana abantu bezifa le-PSL kuze bahlale phansi into lana bayikhangile. Baproceed no-president uthi ancedise.
Ohlala elokishini laseNjube u-Anthony Ndlovu uthi ukuba amaqembu aphuma esigodlweni adlalele kwamanye amadolobho akukho kubi kodwa kumele udaba lwenkundla lulungisiswe ukuze lungalini lokhu luhlupha lakwelizayo.
For progress sake, it's good ukuthi bebuye bedlale. Yes, we can come bedlale but okusalayo thina sifuna i-long term solution yokuthi kube le ground yonke indawo. And why not the indawo iDynamo singahambe idlalele eKaroi kumbe neChinoyi idevelope iChinoyi stadium or whatever. Iharare chithi konkolo gwadzira bonke kuyehlule kulungiswa. What's the problem? Nxabe sehle kaphela amakansi city council yakhona ngayibathengisela uDynamo zamateams wonke lawana ama-ground bezidevelopele ama-ground then we know ukuthi where we're going like what is happening in EPL Europe and ukuthi ama-clubs they own the grounds so let's do the same thing instead of ukuthi kogula ama-city councils they'll be taking money from the clubs and it's best kube ukuthi kogula. If the council is failing to maintain a crowd, sell it to the biggest team, and then we steal it from where it would be unhappy.
Oyo ahlala elizweni leSouth Africa uCatherine Siziba uthi kuvamile khonale ukuthola amaqembu edlalela endaweni ezingasikho lapho aphuma khona.
Akumelanga kube yinto emangalisayo ukuthi iDynamo sizodlalela kobulawayo ngoba lokhu kubona i-essay ukuthi iKaizer Chiefs lokhu yadlalela endaweni ezihlukeneyo kubodebheni.
Ocubungula ezemidlalo Washington Sibanda yena uthi lithuba elihle lokuba abalandeli bomdlalo wenguqu abakulezo ndawo ezikhethwe ngamaqembu aseHarare ukuthi azodlalela khona labo bakholise umdlalo wenguqu ezinga laphezulu.
Kuyinto emangalisayo kakhulu, kuyinto esingakaze sibone. Kodwa ke ngokubuya kwayo ngapha kobulawayo, ngithemba kunika abalandeli benguqu abakobulawayo ithuba lokubana ke babe le midlalo eminingi ejabulisa abangayibukela. Ngakho ke ngokubuya kweDynamo kobulawayo sokusitsha ukuthi ke maviki onke abalandeli benguqu bazathola ithuba lokubana ke bajabule babukele imidlalo yenguqu.
Ukudinga ezinye inkundla ezingaphandle kwedolobho laseHarare okwenziwa ngamaqembu asesigodlweni kubangelwe ukuvalwa kwenkundla yeNational Sports Stadium yena obesekusele kuyiyo yodwa esesimeni esihle. Inkundla le ibisisetshenziswa ngamaqembu wonke asesigodlweni loba nje izambuzi zayo beziphihlika ingcekeza, ikanti lesimo senkundla besesibonakala. Lokho kudale ukuba abanikazi benkundla okuyinhlanganiso ebona ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission bethathe isinqumo esokuba kayivalwe ukuze ilungisiswe. Lokhu kudale ukuba abenhlanganiso yePremier Soccer League bamise imidlalo yona ekhangelele ukuba iqhubekele phambili ekuqaleni kukaNtulikazi. Inkundla yeRufaro kanye leyeGwanzura zona zavalwa kudala, njalo yeRufaro umasipala wedolobho leHarare uphezu kokuqhuba inhlelo zokuyivuselela. Siyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leZimbabwe linqobele West Indies ngamaranzi angamashumi amathathu lanhlanu emdlalweni wokudinga amaqembu azakuyaphatheka kumncintiswano wezomhlaba uzaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angu-268 kuma-overs angamashumi amahlanu, kwathi eleWest Indies seliphendula lithole amaranzi angu-233 kuma-overs afika phose kumashumi amane lanhlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe yilo eselihlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup A lile miklomelo yisithupha, ukutsho ukuba lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano wese-Super Six. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silamajaha amabili acula umdumo kamasigandi umazakhelo kwakhe lozamcolo. Bona abaxasane bethula isingulo elesihloko esithi kochitheka igazi. Ababili laba bahlabela bekwele South Africa. Nampa ke bexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngiyabingelela abalandeli bakamazakhelo wakhe nabalaleli we-Studio 7. Ngibingelele nakuwe budu Ntungamile. Sibonga kakhulu ithuba. Umazakhelo wakhe igama lokuzalwa nguSithandwe Nkosi Dlodlo lidabuka elifani. Ngase ngikhulela ePlumtree kwezinyanga.
Ngiyabingelela emsakazweni omkhulu iStudio 7 obingelela ngozamcolo isikhukhula sasengayo.
Kahle kahle likhuluma ngani kulingoma?
Uma sithi kochithela igazi sikhuluma ngomhlaba. Ngoba sihambile nje sisendaweni ezithiyeneyo ngenxa yesimo esibhekane naso ezweni lakithi lokuzalwa. Sithi ma sesibuya sithole umhlaba wethu su-occupied sekufakwe abantu esingabazi. So lapha nje kulwela umhlaba ukuthi ngamane kuchitheke igazi.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu balithola ngaphi, njalo abalandeli libashiyela wapha amazwi?
Ngiyabonga kakhulu i-support yabo. Ngithola ama-calls amaningi kakhulu since last time ku-Studio 7. Bangeseka bathenga kakhulu ama-CD wami. So ngicela ukuthi niqhubeke nikwenza lokho, nami ngiyanithembisa ukuthi ngeke nimi ngizoqhubeka ngilethe lo mculo omnandi.
Ngokuhlala ngise-South Africa, abafisa ukuxhumana nami inamba ethi 063 41 37 516.
Ngilethembali ukholisile umculo kamazakhelo wakhe lozamcholo. Uzaxolake dadewethu mazakhelo kwakhe, ngithembi nangamajaha amabili, ikanti-ke wena ungowesifazane. Siyakutshayela ihlombe. Ababaningi abangenako umculo kamasikandi abangabesifazane. Singakalugqibi-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa sikhangele ezinye zezihlelo ezinye zezigadi ethi zikhokela phambili. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhlanje uqhube umhlangano eJameson kwele South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.